Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu zvita 19, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende yotarisirwa kuzeya zviri mugwaro recommission yavakalema Mohlante. Dare remakurukota rinoti mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ndivo vacharamba vachiita nhaurirano navana chiremba vari kuramwa mabasa. South Africa inoburitsa gwaro rekuti mudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vasungwe zvitevera kukuvadza kwavakaita imwe tsvarakadenga yemunyika iyi Gabriela Engels gore rapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende iri kutarisirwa kuzeya zvakabuda muongororo yemhirizhonga yakaitika mushure mesarudzo zviri mugwaro recommission yaitungamirwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vakalema Mohlante. Izvi zvinotevera chikumbiro chaitwa nenhengo dzeMDC mudare reParamende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gwaro iri rakaburiswa kune veruzhinji nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro zvichitevera ongororo yakaitwa nekomishoni yavaMohlante. Mumiriri wembizo muNational Assembly vaSettlement Chikwinya veMDC vauza mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda kuti zvakakosha kuti zvakabuda muongororo iyi zvizeiwe nedare iri sezvo zvine chekuita nedare iri pamwe nekushandurwa kwemimwe mitemo yakaita sewesarudzo.
Makaona zvakare pachinzi Zeki inofanira kunge ine mamwe masimba ainenge inawo ekuti inge ichikwanisa kunge ichianounsa maelections munguva pfupi pfupi zvinova zvisingakonzeri mhirizhonga. Kugadzirisa kwemutemo ikoko kunoitwa muparamendi. Saka ndosaka maona nhasi takumbira spika kuti vaudze Minister of Justice and Parliamentary and Legal Affairs vaziyambi ziyambi kuti vachiudza tebho iyoyo zviri pamutemo muparamendi tobva tataura nezvayo tobva nemaresolutions edu.
Gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi vati hapana chakaipa panyaya yavachikwinya uye vachapinza gwaro iri mudariro pachabva dare iri kuzororo pakati pandira gore rinouya. Vanokokera nhengo dzeMDC muparamende vaProsper Museyami vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti nhengo dzeparamende dzizeye gwaro iri nekuti pane zvimwe zvisina kujekeswa mukati maro.
Tisusu maonero edu tinotoona kuti Mohlante Commission kudaidzwa kwevanhu ava kubva kunze kwenyika kuuya kunogara munomu vachigara paMikos Hotel Presidential Suite papasina kana chikonzero chekuita izvo nokuti zvinhu zvese zviri pachena. Saka parliament isusu seMDC Alliance ndozvinhu zvatinenge tichiburitsa pachena matambudziko aripo chii chatinotarisira uye zvechii chakakanganiswa and nekuti sei tichidaro kuti zvinhu zvakakanganiswa neapa neapa neapa.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesairo Anyavati kunyange paramende ikazeya gwaro iri hazvina zvazvinobatsira nekuti mabhiri ese anobva kumutungamiri wenyika. Vati zviri kuna vamunangagwa kutevedza zvakataurwa navamushande nekomisheni yavo.
Simba rotonga nyika rinobva muexecutive ende kuexecutive ndokunobva mabhiri achizouya kuparamende. Kana vamunangagwa achida kuti munyika miite shanduko achitaura nezvema reforms munyika ndivo vanofanira kutora ripoti yayo vachiona kuti zvabuda muripoti tozviimplementa separamenting my laws to be in line with my recommendations akataurwa nani navamuhlande. But ini ndiri kuti hazvigoneki nokuti zanu takabvisa vamugabe chete azad na kuti zamaitirayo
asi mutauri we crisis in Zimbabwe coalition vatavani moyo vati zvakakosha kuti paramende iongororwe gwaro iri nekuona kuti mutungamiri wenyika atevedza zviri mugwaro iri zvichakadai nengo dzeparamende dzeMDC dzaramba kutambira mifananidzo kana kuti maportraits emutungamiri wenyika adzapiwa neparamende pamwe nemakadhi eChristmas anonzi abva kumahofisi emutungamiri wenyika vamutseyami vaudza Studio 7 kuti havana chikonzero chekutora mifananidzo iyi nokuti bato ravo haritori vamunangagwa semutungamiri wenyika yeZimbabwe
saka hatitarisi kuti zvinhu zvingaitika mupati yedu ende hazvisi zvakaitika maportrait acho hatitori maChristmas cards hatitori tinozokurudzira hedu vanenge vachida kuita recycle yemapepa kuti vave vakolekte mapepa acho vaita recycle zvisinzi zviri environment friendly kubatsira nyika yedu kuti tisaparadza nyika nemapepa
vachipwinya vatiwo kunyange dai vaida kutora mifananidzo iyi havana kwekuiisa nekuti ivo senhengo dzeparamende dzese havana mahofisi kana kuti maconstituents office munzvimbo dzavanomirira ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Dare remakurukota rinoti rabvumirana kuti varimi vanodarika mazana mashanu vabviswe mumapurazi avakazvigarisa pasi zvisiri pamutemo. Panguva iyo dare iri radomawo zvakare muteedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga kuti vatungamire nhaurirano pakati pehurumende navana chiremba avo vari kuramwa mabasa. Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashaura nevatori venhau zvitevera musangano wedare remakurukota ehurumende wakaitwa nezuro uyo waiva musangano wekupedzisira wegore rino wedare iri gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati dare remakurukota rakabvumirana kuti varimi ava vabve mumapurazi avakazvigarisa zviri kunze kwemutemo paiitwa chirongwa chekugovera vanhu vatema minda. Izvi zvatsinirwa negurukota rinoona nezvekurima pamwe nekugariswa kwevanhu patsva vaparents shiri.
Pane vanhu vakanozvigadzika vega munzvimbo dzekurima kunyanya kumapurazi vane chitsama vanhu vacho pamazuva zana achiri ano achiri kumhanyisa zvirongwa zvehurumende chimwe chinangwa chedu kuona kuti vabviswa vaenda kwavanofanirwa kunge vari.
Vashiri vati sehurumende havana kwekuendesa varimi ava kana vachinge vavabvisa muminda yavari kurima pari zvino.
Vamwe vari kubvunza kuti vanoendepi. Vanoenda kwavakabva, hapana munhu asina kwaakabva. Vamwe vari kuzoti kuvanopiwa rubatsiro rwei. Isusu hatina rubatsiro hatikupa kasi kune Department of Social Services kana paine ane zvamunetsa anoenda ikoko.
Danho riri kuda kutorwa nehurumende iri rashorwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Munyori mukuru mubato iri vaDouglas Mwonzora vati zviri kuitwa nehurumende izvi zvinoburitsa pachena kuti chirongwa chehurumende chekugarisa vanhu patsva chakaitwa zvisina kurongeka. VaMwonzora vati chingadai chaitwa nehurumende kutorera mapurazi vakuru vakuru muhurumende avo vane mapurazi anodarika rimwe chete pamunhu ega ega.
Hurumende payakaita chirongwa ichi yakaregera vanhu vachingopinda muminda zviri zvematongerwo enyika. Vanhu vaipiwa land vanga vari vanhu vaingopiwa nekuti vaitsigira bato rezano PF chete. Asi chokwadi chiripo ndechokuti vanhu vazhinji vakubviswa muminda imomo nehurumende yakare iyo zvichireva kuti hurumende iyi haina vanhu pamwoyo payo. Kuri kunzi kune vanhu 500 vakaiswa zviri kusiri pamutemo asi zvavasiri kutaura vanhu vehurumende inyaya yokuti ko avo vane mapuraza akawanda amashefu makuru makuru ane mapuraza akawanda haana kubatwa batwa nenyaya iyi. Vari kubatwa batwa pase kuziva kwatiri kuita vanhu vadiki vanhu vasina simba vanhu vasina power rested.
Kunyange mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakataura pavakatora mazimba kubva kune vaimbova mutungamiriri nyika va Robert Mugabe gore rapera kuti munhu ega ega anofanira kuva neprize rimwe chete hapana chati chaitwa kusvika pari zvino. Amai Mutsvangwa vazivisawo kuti dare remakurukota rakabvumirana kuti vachiwenga vatungamirire nhaurirano pakati pehurumende nana chiremba vari kuramwa mabasa vachida kuwedzerwa mari uye kuti vatambiriswe mari yekunze.
Hurumende iri kubatikana zvikuru nenyaya yekuti madoctors majunior doctors vari pastrike nokuti izvi zvinokozera kuti vanhu vedu pavanorwara vachienda kumahospitals vari kutadza kuwana rubatsiro rwakakwana. naizvozvo hurumende yaita iri kuita zvese zvaingagone. Munoziva kuti panyaya inetse mushonga, hurumende yakaunza mushonga yakawanda zvikuru. Iye zvino izvi minister wedu wehealth nechild care vari kuita zvese zvakadzi nehurumende vaite. Ende zuva rega rega vanofanira kuripota kuna vice president, nekuti president vakatoona kukosha kwokuti tizive zviri kuitika zuva nezuva. Hospital nehospital yakamira sei, pane madoctors mangani, pari kubatwa vanhu zvakanaka here. Ndosaka mukuru number 2 vice president vakaiswa kuti varipote kwavari. Saka kukubatikana kukosha kuupenyu hwevanhu vedu.
Pakamboramwiwa basa navana mukoti, vachiwenga vakazivisa kuti ana mukoti vese vairamwa mabasa vainge vadzingwa pabasa, izvo zvakavashoresa nevakawanda kuti vaita zvino pachisoja pazvino zvinoda nhaurirano. Zvichakadai, amai mutsvango varamba kupindura mibvunzo yevatori venhau yakanangana nekuvandudzwa kwedare remakurukota, uko kwakaziviswa nemutevedzeri wavo vaenergy Mutodi neZuro padande mutande reTwitter, uko kwavakati kungangoitwa munguva pfupi iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
South Africa yaburitsa gwaro rekuti mudzimai wevaimbo vamutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vasungwe zvitevera kukuvadza kwavakaita tsvarakadenga yemusouth Africa Gabriela Engels gore rapera. Mutauriri wemapurisa muSouth Africa vaVishnu Naidu vanoti chokwadi kuti amai Grace Mugabe vanofanira kusungwa uye vave kutsvaga rubatsiro rweInterpol. Sangano reAfriForum richimirira Engels rakaendesa nyaya yekuti amai Mugabe vasungwe muna chikunguru. Gweta reAfriForum vaViews Pies vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinofara nezvaitika kunyange hazvo vasingagone kuunza amai Mugabe kuSouth Africa kuti vazotongwe.
She needs to be in South Africa for the warrant of arrest to be executed. Obviously we do not have extra territorial jurisdiction.
Gwaro rekusungwa kwaamai Mugabe iri rinongoshanda kana vakapinda muSouth Africa. Isu hatina simba rekuvaunza kuSouth Africa, asi senyika tine zvibvumirano nedzimwe nyika dzinokwanisa kuvabata nekuvatumira kuSouth Africa. Asi kana vakasauya kuSouth Africa, tichaona kuti tingaite sei tichitevedzera mutemo.
Nyaya yekuti amai Mugabe vasungwe yakonzera kupesana muhurumende. Vachibvunzwa nezveurongwa hwemapurisa emuSouth Africa kuti amai Mugabe vasungwe, guru gotare zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa varamba kupindura mibvunzo yevatori venhau. Asi mutevedzeri wavo vaenergy Mutodi vaudza Reuters kuti havaone hurumende ichisiya amai Mugabe vachifumurwa kuburikidza nekuvasiya vachisungwa kana kuvaisa mumaoko emapurisa emuSouth Africa. South Africa neZimbabwe dzine chibvumirano chekupanana vasungwa. Tanonoka wande weStudio 7 abata mutauriri webazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwewo pamiri yehurumende.
Sehurumende yeZimbabwe hatina zvatagamuchira kubva kuSouth Africa. Tiri kungoonawo zvatongoona muzvimhepo zvandikuona kwamunoita. Kusvikira tawana zvatinenge zvabvawo kuhurumende yekuSouth Africa zvichiuya kuhurumende yeZimbabwe, tinokwanisa kutaura kuti takamira papi. Nokuti mandifonera nepozisheni yangu handikwanisi kutaura pfungwa dzangu. Ndinokwanisa kutaura nezvemamiriro hurumende yandinomirira. Saka sehurumende tichangomira. Kana pane vanenge vazotinyorerawo, then tozoona kuti mutemo wedu unoti kudii, tozozvifambisawo maererano nekufamba kwemutemo wedu nemurawo.
Zvikakwanisika kuitika kuti mungava vaendesa kuSouth Africa kana makumbirwa nevekuSouth Africa sekutaura kwamuri kuita?
Muchirungu tinoti hatishande namahypothetical. Sehurumende tinotwisa situation imwe neimwe nemafambiro ainenge aita. Tinomirira kana tikagamuchira tsamba, tozoona tsamba yacho inoti kudii. Pane sokudziva kwenyu munyaya dzeextradition kune long process inofanira kuitwa. Tinochaona kana kune vatinyorera. Kana vatinyorera ndopatichaona kuti position yegovernment yakamira sei. Pari zvino hapana position yegovernment yatombotaura nezvenyaya iyoyo.
Avo vangu vari mutauri webasi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuMadagascar vari kuvhota musarudzo yemutungamiri wenyika iri kudzokororwa kana kuti run off pakati pevaimbova mutungamiri wenyika iyi vari Makarasuo Nane vaAndry Rajoelina navaMark Ravalomanana. Mutauriri webazi rezvekunze kwenyika muChina anoti America inofanira kufunga zvakadzama pamusoro pemashoko ayakataura mazuva mashoma apfuura nezvekutyidzana kwenyika mbiri idzi uye kutyidzana kweChina neAfrica. Chipangamazano mune zvekuchengetedzwa kweAmerica vaJohn Bolton svondo rapera vakashoropodza China nekuwedzera kwayo mashandiro ayo muAfrica. Bato reZANU-PF rabuda neurongwa hwekukwezva vari kunze kwenyika kuitira kuti vadzoke kumusha kuzobatsira mukusimudzira nyika. Izvi zvinonzi zvakawiriranwa kumusangano webato iri wakaitirwa kuEskodini kumaTebeleland South mukupera kwesvondo. Sachigaro weZANU-PF mudunhu reUK vaMarshall Gore vanoti bato ravo richishanda nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekutengeserana rakabuda neurongwa hwekuti pavhurwe maofisi anoona nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kumizinda iri kuAmerica, Britain neSouth Africa kuitira kurerutsira vari kunze ava kuti zvivaitire nyore pakudyidzana kwavo nehurumende. Vagore vanotiwo bazi rekudyidzana nedzimwe nyika richaongorora zvakare mutemo unobata vari kunze kwenyika weDiaspora Policy kuitira kuti zvichemo zvevana veZimbabwe vari kunze kwenyika zvitorerwe matano nehurumende. Zvizvarwa zvenyika zvakawanda zviri kunze kwenyika zvinoti zvinoda kwazvo kushanda pamwe chete nehurumende kumusha, asi iyo hurumende inofanirawo kucherechedza nekuremekedza kodzero dzavo nekuburikidza nekutambira zvichemo zvavo zvinosanganisira kukwanisawo kuvhota. Muchikamu chedu chatinotaura nekutarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navagore pamusoro penyaya iyi.
Kwakaitwa zvisungo zvakawanda zvediaspora, kwakaitwa chitsidzo chekuti diaspora inofanira kubatsira kudevelopa nyika, kuvandudza nyika ichiparticipeta nemadifferent consortiums ainawo ari kusetwa ichishanda neministry of foreign affairs. Ndiyo iri kugadzira maclusters mamwe anozovatisapota kuti vana vediaspora vada kubatsira zvisavanetsa vanouya vachida kutaura nehurumende. Saka pane maprograms akawanda kulonchwa ediaspora ari kubva muministry yeforeign affairs trade achazoita kuti kumaforeign missions mazhinji nokutanga kuamerica neuk nesouth africa kuti kuchange kwava nemadiaspora desk anenge achibatsira kuti vediaspora vada kuuya kuzobatsira munyika zvireruke. Ende uyezve ministry of foreign affairs iri kureviewa diaspora policy yakanga yagara iripo bumbiro ranga riripo racho kuti rikwanise kuve senge raku bata vazhinji kuzi rakamboitwa kudhara ranga risina kubata vazhinji.
Chikuru chinodiwa nevana veZimbabwe vari kunze vagore inyaya yekubvumiswa kuvhota, inyaya yakabatwawo here?
Nyaya yekuvhota inyaya yagara iripo, asi ezvino izvi handidi kunyeterai. Takatarisana nekuvaka nyika neupfumi hwenyika kuti huende pamberi. Kuvhota hongu kune basa, asi chikuru kuvandudza upfumi hwenyika kuti diaspora yabatsira here zvairi kukwanisa kuti zviitike. Yes, the economy ndiyo inouya first, politics dzinozotevera mumashure, but economy taiisa pamberi. Saka the priority iripo ezvino izvi ndeizvozvo zvokuti tikwanise kuita sei, kunge tichitaura nyaya idzi. Nyaya dzekuvhota inyaya dzichienda kuparamendi ndiko kwadzinonotaurwa ikoko.
Sebato, pane hurongwawo here hwekuumba dunhu rediaspora kana yatingati diaspora province?
Pakataurwa hurongwa ihwoyo mustate of the parts thematic committee, yakataura ikakurudzira kuti bato ngaritarise riongorore kuti nyaya iyi ingaitwe sei. Saka ndinoda kuti nditi ndinoda kutenda kuti nyaya iyi yakutaurwa manje, zvireva kuti yakunzi no ngai wongororwe kuti zvioneke kuti kana ichiitika yoitwa sei uyezve isuwo madiaspora tikanzitaurirano futi pachedu kuti kana nhau iyi ichizoitwa ichizoiswa mudare rokunzi iitike isusuwo mafungiro edu akaita sei saka ubato rakatibvunzawo isusu kuti imimi mbotauriranaiwo kuti muzoziva kuti kana zvazoitika muda kuti zvishandewo zvakaita sei saka ngationanai pamwe chete saka zvino ndinoda kudayira kuti tiri panguva yekuti tichionana pamwe chete ndokutaurawo nemadiaspora ari kusouth africa tikataurawo nevamwe vangu vabva kunana tanzania tikakurukura tichataurawo nevangu vari kuamerica tokurukurawo ikoko
asi imiwo semumwe anogarawo kunze kwenyika mune tarisiro here yekuona vanhu vachitambira kurudziro zvikuru vane unyanzvi kuti vadzoke kumusha kunoumba nyika tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu
ndinoda kukurudzira zvikuru kuti vanhu vane zvavanogona kuita especially vakadzidza nekufunda zvepamusorosoro kuti mukana utoripo
avo vanga vari sachigaro wezanu pf mudunhu reUnited Kingdom vamashau gore vari parunare kuchinoi najonga kandemiri westudio 7 mukuru wesangano revatungamiri vemabhizimisi kana kuti CEO Africa Roundtable vaOslo Bina vanoti dambudziko rekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari rave kukanganisa zvakanyanya nyaya dzekuita mabhizimisi sezvo vave kupedza nguva yakawanda vachitsvaga mafuta kumagaraji vedzimotokari vataura nestudio 7 vati havasi kubvumidzwa kutenga mafuta edzimotokari akawanda panguva imwe chete vamwe vari kupomerawo vemagaraji mhosva yekuita zviori nekuda mari yechioko muhomwe gurukota rezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vanoti bazi ravo riri kutatarika kuwana mari yekunze kubva kubhanga guru renyika reRBZ kuti vatenge mafuta aya gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vanotiwo mari yacho yawandirwa nezviri kuda kuitwa zvinosanganisira kutenga mishonga yekuendesa kuzvipatara nezvimwe asi vachiti hurumende haina mari iyi mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Vabina
mamirira akaita zvinhu munyika kwenguva ino zviri kukanganisa kaitiro kedu kemabasa kakati kurei zvaakutotaridza kuti vanhu vemabhizimisi vaakutora nguva yakati wandei vachitenderera nekutsvaga mafuta ekushandisa izvozvi kuna vanoita matransport nguva dzakawanda dzemota dzekuti dzifambe dzichiindisa zvinhu kunzvimbo dziri kupera nokuti nguva mota dzakawanda dzinenge dziri mumutsara yekutsvaga mafuta ekufambisa saka nepachirungu tinoti productive time yedu yose yaakukanganisika nekunge tichitsvagana nemafuta iwayo ekutiite mabasa uyezve zvinenge zvaakutoenda pakuti zvichakanganisazve iro zororo ratatarisana naro rekisimusi negore dzvai vanhu vakawanda vanofamba vacharega kunyanya kufamba kuenda kunzvimbo dzavanga vachida kunyatsoenda chaizvo nenyaya yekuti kuri kushayikwa mafuta mozotarisazve kuti izvo kune vaenzi vanouya muno vanenge vauya vaine nguva shoma vanoda kuti vaonewo vedu vekudiaspora vachiona hama dzavo zvichakanganisazve kufamba kwavachaita munzvimbo zvichizoenda mberi nenzvimbo dzekudini dzekufara tine nzvimbo dzedu dzinana Victoria Falls tine nzvimbo dzedu dzinana Great Zimbabwe vanhu vakawanda vane nguva yakadai yekuti vanga vachifamba nekuti ndonguva yezorora asi ndiri kuona zvichakanganisika izvozvo
asi imiwo sevemabhizimisi muri kumbotaurawo here nehurumende nezvedambudziko iri
tinotaura asi kana nyika isina capacity isina ino kaitiro kekuti vaite kuti vakwanise kugadzirisa zvinenge zvakangovaomera izvozvi chakanyanya kukura ndechekuti hatina mari yekunze mari yekunze tinokwanisa kuiona chete kana tichinge tagadzira zvinhu zvatinotengesa kunze ndochekutanga kana kuti vanoseenza kunze vari vemuno muzimbabwe vachiunza mari dzavo vanonzi diaspora ndokechipiri kana kuti vaya vatinoshanda navo vanobatsira munzvimbo dzakasiyana siyana anonzi madhona saka kana mari idzodzo dzisiri kuuya nyika inoramba yakaomerwa nekuti mari idzodzo hapana
mukuru wesangano revatungamiri vemabhizimisi kana kuti CEO Africa Roundtable vaOslo Bina vachitaura vari parunare muHarare zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kugara muBotswana zvisina mapepa zvinonzi zviri kuswera zvichiita wakiti nagonzo nemapurisa emunyika iyi apo zvinenge zvichiedza kutsvagararamo. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
VaJohn Nyamande avanorarama nekutakurira vanhu mabhegi panomirirwa mabhazi muHaburoni, Botswana, vanoti mapurisa emuBotswana ari kuvatadzisa kuita basa ravo nemazvo sezvo ari kusunga vose vasina mvume yekugara nekushanda muBotswana.
Matiiti emari munomuka anoti nesevhu kuti purisa cha inenge chinetsa ende kutozenza kuti zindiko kunzengana nzengana navo zokungotiwo ukaita munyamawo unobva watorwa wotodzokera. Saka hatingapi munhu angati kunogu anenge akazununguka kunogu kuzenza munhu wakatobudisa zizo bekause anytime chino chayo. Saka zvingozongotoi situation yekuti kunyika kuri kwakadhakwa chii tazizokuti kuri raiti hakuna munhu angamboda kugara kunoku.
Kunyange hazvo mapurisa eBotswana achiita chirongwa chekusunga vanhu vasina mvume yekugara munyika iyi nguva ino gore rega rega, vaGilbert Maderera avo vanobva kuZimbabwe vanoti zvegore rino zvanyanya.
Ndine vana 2 ndandakatarisirwa kuti ndichaendewo Christmas kuti ndonoona vana vangu. Tichangoonawo zvatichaswiza kuti tiite tiende kumusha. Haa, purisi iri kunetsa muno muBotswana, hatidi kunyepa ipapo. Purisi iri kunetsa zvekuti dai mapurisa avo vati takuti vasatipe ma 30 days avanotipa aya ema 90 days aya. Vatipuwe nguva yakareba kuti tikwanise kuwana nguva yekuti tichagowo mari zvakanaka. Tisingamhanyisane nemapurisa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vataran moyo avo vanobva kumasvingo vanoti mapurisa eBotswana haana tsitsi nemunhu asina mvume yekugara munyika iyi.
This year was just a tough year for vanhu vanotsvaka mari. Mapurisa ari kunetsa, ari kunetsa ende havasi kunzwisisa zvive zvekuti nyange une mapepa nyange usina zvakangofanana isina asina wese saka zviri kunetsa ende zviri kunetsa because mapurisa iko zvino wese manje this time yatavire yekuti tifanira kutsvaka mari titumire zvinhu kumusha ndopaanenge akagara pauroko yakadai so kana kufamba kwacho zvaakutongonetsa saka tichati vana vacho tovatumira sei zvinhu kumusha.
Vachikumbirisa kuti hurumende yeBotswana inzvire tsitsi avo vanozvishandira vasingabire vanhu asi vasina mvumo. Muzvare Zandisiwe Nkomo vanoti mamiriro ezvinhu asina kunaka kuZimbabwe ndo ari kuita kuti vanhu vakawanda vatizire kuBotswana.
Tindokumbira hurumende yeBotswana kuti tinzvirewo tsitsi sekumapapers. Tinetse too much. Hatina kuuya kuzvobata, auya kuzvoshandira vanhu. Nenguva yakadai tauya tokumbira kuti tishandire vana zvekristimasi. Hatina kuuya kuzvoita utsinyo.
Muzvare Sibongi Nkosi kuzvayo vanotiwo hurumende yeBotswana inofanira kupa zvizvarwa zveZimbabwe mvumo yekushanda nekugara munyika iyi pachena. Vanotiwo havasi vose vanokwanisa kuwana zviuru zvitatu zvemapfula semari inodiwa kuti munhu apiwe mvumo yekugara nekushanda munyika iyi.
So chichemo chedu isusu kugavhenmendi yeBotswana ndeyekuti vangonzirawo vanhu tsitsi, at least vambopawo vanhu kana mapemiti free pasina kuti vanhu havana mari. Vamwe 3000 yacho kuti airaise mari inodikwa muimmigration imari yakawanda munhu anenge asina.
Mutauriri wemapurisa muBotswana havadi pekumutube vanoti mapurisa anosunga vanhu vose vasina mvume yekugara munyika iyi panguva yezororo nokuda kwekuti umbavha huzhinji hunoitika panguva iyi. Ndakamirira Studio 7 muHaburoni muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa urongwa hweZANU-PF hwekuedza kukwezva vari kunze kwenyika kuti vadzokere kumusha kunobatsira kusimudzira nyika kuburikidza neruzivo neunyanzvi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Uye vateereri musakanga nekuteerera chirongwa chedu chemangwanani naIvans Ziminga na 6 AM. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Paramende yotarisirwa kuzeya zviri mugwaro rekomisheni yavakalema Moshante. dare re makurukota rinoti mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ndivo vacharamba vachiita nhaurirano navana chiremba vari kuramwa mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.